Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tirimu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera mbudzi 14 2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachoto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muzvina bhizinesi wechidiki anga aine mukurumbira munyika Genius Ginimbi Kadungure anoradzikwa zvine mutsindo kumusha kwake kudomboshawa.
Iri zuva rakatikoshera isu sevanhu vari muinformal sector, zuva ratinenge tichicherechedzawo nekuongorora basa redu kuti zvinhu zvedu zviri kufamba sei, nepane dzimwe nguva tinenge tichipemberawo kuti mabasa edu ari kutipa pundutso yeraramo. But kupembera kwatiri kuita gore rino tiri kupembera takatarisana nemadambudziko akawanda.
Vanoita mabasa ekutengesa zvinhu mumigwagwa vanocherechedza zuva reInternational Vendors Day. Studio 7 inotarisa zvakadzama kuverengwa zvakare kwezvakabuda musarudzo mudunhu reGeorgia kuno kuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vaviri vakafa nezuro nechirwere cheCOVID-19, ukuwo vanhu makumi matanhatu nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vose vakabatwa nechirwere ichi vanhu vagara vari munyika. Richizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakati vanhu vakabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere nemazana manomwe nemakumi matanhatu nevashanu, kana kuti 8,765, uye vapora vava zviuru zvisere nemakumi mapfumbamwe 8,090, zvichitevera kupora kwevanhu makumi maviri nevasere nezuro wakare. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana matatu negumi nevasere, ukuwo vafa vava mazana maviri nemakumi mashanu nevanomwe, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro wakare. Muzvina bhizinesi wechidiki anga aine mukurumbira munyika Genius Ginimbi Kadungure aradzikwa zvine mutsindo kumusha kwake kudomboshawa. Godwin Mangurja anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo paine mutauro wekuti vakadungure avo vaive nebhizinesi rekutengesa gasi nekutakura zvinhu kuchengetedza zvinhu zvevanhu, vaita bhizinesi ravo zvisina kujeka. Hama neshamwari nevashandi vavo vatsanangura mufi semunhu aishanda nesimba, vachiti ndo zvakaita kuti vabudirire muupenyu hwavo. Vati Genius munhu akakura achitambura uye aigara achivaudza kuti achashanda zvakasimba kuti awane zvinhu zvese zvaaishaya apo aive achikura. Imwe hanzvadzi yake Juliet ati Genius uyo ave nezita remadunzirwa rokuti Ginimbi akatanga kutsvaga mari achiri mwana mudiki, zvekuti dzimwe nguva aitoba shuga kumba kuti anoitengesa kuti awane mari. Atiwo Genius munhu aibatsira mhuri pamwe nemusha, zvekuti kufa kwake pavasiya vari pamhene.
Saka Genius akafara endi musi wakazofa very fortunate. Genius akazvichengeta mhuri. Iunderstand kuti vanhu vari kunzo vari maexpectations avo avanofunga machengeterwo anokwana kupa mhuri. But what I want to tell you kuti isai bhutsana nemachengeterwo akaitwa naGenius.
shamwari za genius pamwe na sekuru vake vakenimbaiwa vatsanangura mufise munhu aishanda zvakasimba uye aiita zvese zvaikwanisa kuti awane mari. Vatiwo havasi kufara nekuti vanhu vari kutaura zvakawanda zvekuti Ginimbi aiita chitsotsi nekushandisa nzira dzisina kujeka kuwana mari, vakati vanhu vanofanira kushanda nesimba kuti vabudirire kwete kutaura manyepo pamusoro pemufi. Vamubayiwa vashorawo zviri kubuda pamadande mutande pamusoro pemuzukuru wavo vachiti vanhu ngavashande nesimba kwete kushora nekutaura manyepo pamusoro pevanhu vanozvishandira. Imwe shamwari yavaGinimbi yatiwo inoziva mufise munhu aishanda nekufara zvakasimba, akati manyepo aitaurwa nevanhu kuti mufi aishandisa mushonga kuita mari. Akafa musaona yemotikari pamwe neshamwari dzake Limumba Karimu wekuMalawi, Maona kana kuti Michelle Amuli na Elisha wekuMozambique. Hama dzevatatu ava avo vakatsva zvakaipisisa zvekutadza kuzivikanwa dzange dziripo parufu rwaGinimbi uye dzati vachavigwa kana ongororo rikiitwa nemapurisa yapera. Ginimbi anonzi aimhanya zvakanyanya apo akaita tsaona. Une mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanhu vanofanira kutevedza mutemo wepamugwagwa zvisinei kuti ndivanani.
So there is no need yekuti vanhu vaite play around nenye speeding kana kuti to take the issues of speeding for granted. What it entails is vanhu ngavave responsible on the road irrespective of the class of his vehicle which is being driven by a particular person or a particular driver.
Ginimbi uyo ave nemakore makumi matatu nematanhatu ekuberekwa aifamba nemota yeRolls Royce Wraith apo akashaya, uye munhu aizivikanwa nenyaya dzekumhanya pamugwagwa. Ndakamirira Studio 7 kudombo shava ndini Godwin Mangutya.
Sangano revanhu vanotengesa zvinhu mumigwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET rinoti rabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Vendors Day. Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzevanhu vanotengesa zvinhu zvavo mimigwagwa. Tabata mukuru wesangano iri vaSamuel Wadzai kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Iri zuva rakatikoshera isu sevanhu vari muinformal sector, zuva ratinenge tichicherechedzawo nekuongorora basa redu kuti zvinhu zvedu zviri kufamba sei, nepane dzimwe nguva tinenge tichipemberawo kuti mabasa edu ari kutipa pundutso yeraramo. But kupembera kwatiri kuita gore rino tiri kupembera takatarisana nemadambudziko akawanda kusanganisira chirongwa nyaya iyoyi yecovid yadai kukanganisa mabhizinesi ese kwete muinformal sector chete, nekungocherechedzawo kuti mitemo iri kutibata sei kana pati kuita pasi rese vanhu vari kutarisa zuva iroro ende tichitarisira kuti tinowana dzimwe mhinduro pamatambudziko atiri kusangana nawo. Sakai zuva rikuonesana semainformal trader, zuva rikuonesana sehurumende, zuva rikuonesana semalocal authority, zuva rikuonesana sevana veZimbabwe.
Sevanhu vanotengesa zvinhu zvavo mimigwagwa, shuviro yenyu ndeyeyi? Takatarisa zuva ranhasi.
Shuviro yedu ndeyekuti isusu tichitanga kurekognizwa nemalocal authorities nehurumende dzese, tirikognizwe sebandiko riri kubatsira kukura kwemaekonomis pasi rese. Mukatarisa pasi rese izvezvizvi, nyika dzese dziri kumadeveloping countries employment hombe iri muinformal sector. Saka isusu chitemo chedu ende tarisiro dzedu ndedzekuti hurumende dzese ngadzinge dzichicherechedza kukosha kweinformal sector. Ndokuri employiwa kana kukuru wanika mabansa nile chijiki waka wanda mai aka wanda pa series atitika tarisa ni temo inesua ni urumende daka wanda pa series haisi kusapota kukura kwe informal sector haisi kusapota ni kuisa mapolisi anusapota kuti informal sector inge ichi batida even kukura kwe maikononi saka tukungo kisusu let's support my informal sector ngati vapedzi kwanisiro vaendere mberi vachichengeta mhuri dzavo semuZimbabwe over 90% yevanhu vari kurama through informal sector saka hurumende yedu tinotarisira kuti semamitemo dzinotibatsira kuti tinge tichishanda mune zvakanaka tinotarisirawo kuti pekushandira pedu panonga pakavandudzika iko zvinoonai denda ratinaro recovid kushayikwa kunoitika mvura munyika yese hazvitibatsiri semainformal sector saka tiri kuti tichiongorora zuva irori matambudziko ese iwaya mautungamiri hwedu ngahuongorore upindirewe kuchiisa maresources budgeting redu kana tibhajeta tichiziva kuti kune informal sector yakabata ikonomi
iyo hurumende yamuri kutaura iyi kuti inge ichicherechedza zvinhu zvamuri kutaura izvi muri kutaura nayo here
hurumende tinogara ichitaura nayo asi kubva kwenyu mukoma rei hurumende yedu inenge inoita zvinhu nechinono nyaya idzodzi dzemapolisi inyaya dzatakanga tataura kare mapolisi aripo izvezvi haachaenderani nemamiriro akaita ikonomi yedu asi tikatarisa kesi iri kufamba nehurumende redu haisi kuenderana nezvichemo izvi haisi kuenderana nechokwadi chiripo choto vanhu vari kurarama neinformal sector tikatarisa even nyaya dzebhajeti yedu iri kugadzirwa sei tinonatsokuona kuti hurumende yedu haisi kunatsokugadzirisa kuti panoti getyegetye kuti informal sector inge ichibatsirwa kukura but tinongotarisira kuti tichipemberera kudai tine tichida kuti hurumende yedu iuyewo tichitaura nayo tichiona kuti mazano topangana sei pane zvinonetsa musekta topangana sei nokuti pese panenge pana madambudziko kana vanhu vakagara pasi zvinhu zvinogadzirisika saka ndozvatinongotarisira kuti zuva irori tinotarisira kumashure tichitarisa mberiwo tichiona kuti togadzidza sei madambudziko aripo
mukuru wesangano revenders initiative for social and economic transformation Vasamuel Wadzai vachitaura vari parunhare vari muHarare mavhoti emudunhu reGeorgia ari kuverengwa zvakare zvichitevera kupikiswa kwezviri kubuda musarudzo yedunhu iri kwakaitwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiti sarudzo yemudunhu iri haina kuitwa zvakanaka vaTrump vari kupikisawo zvakabuda mumamwe matunhu avakakundwa navaJoe Biden veDemocratic Party avo vakanzi nemasangano enhau ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika Electoral College iri kusangana musi wazvita 14 kuti izivise zviri pamutemo akakunda musarudzo iyi chizvarwa cheZimbabwe chinogara muGeorgia vasimbara sechipere vanoti havaoni kuverengwa kwemavhoti uku kuchichinja mamiriro akaita zvinhu muGeorgia
pari zvino vari kudzokorodza kuverengwa kwemavhoti vatamaoko nekuti panga paine kumakakatanwa kuti yaishandiswa muGeorgia yanga isishandi zvakanaka saka nekudaro vakati nekudaro Georgia yakanga iri state yemarepublicans since 92 waya Bill Clinton saka marepublicans zvakavashamisa kuti kusei rwendo runo after all these years mamakore akadai vakwanisa kukundwa saka vangu vachiramba kuti aiwa pane zvakakanganiswa ngatoverenge mavhoti zvakare tichishandisa maoko
ikowo kuverengwa kuri kuitwa mavhoti uku vachipere munofunga kuti kuchatora nguva yakareba zvakadii kuti vapedze
kutaura kwavanga vachiita vaiti kunotora svondo tora svondo kuti vapedze
asi tiri kuona kuti pane mavhoti anosvika mamiriyoni mashanu ari kuda kuti averengwe kubva musi wesarudzo dzakaitwa musi wa3 kusvika nhasi November 14 patora mazuva akawanda ko dzingadzokwanise kuverengwa sei dzichipedzwa mukati mesvondo mavhoti aya
vanokwanisa kuzviita nokuti mamiriro akaita zvinhu iye zvino ndeyekuti vakuda kuti nyaya iyi ichipera nekuti yezvinezvi mukatarisa COVID iri kutekeshera ende hapasati paitwa patanga kuitwa basa rekuti vachinje kubva kumaDemocrats vachienda kumaRepublicans saka zvinova zvinokonzera kuti nyika inge iri vulnerable pachirungu savo vanoda kuti zvikurumidze saka ndinofungira kuti vanotsvaga vanhu vakawanda vanoverenga kuti basa iroro rikurumidze kuitwa nenge vadiki diki
mataura imi kuti izvo Georgia yagara kwenguva yakareba iri pasi peRepublican Party makashamiswa here kuona Democratic Party ichitungamirwa nava Joe Biden ichitungamira musarudzo dzemuGeorgia
hatingati takashamisika nekuti takange tabva mukuita maelections agavena and governor wemaDemocrats akakundwa nepaduku duku zvinoratidza kuti pakange paine mangange ene nje dai kwa kuri kunzi vemaDemocrats vakakampena zvakanyanya vaikwanisa kukunda maRepublicans zvinova ndizvo zvakaita vakakuchudzira macampaigns ende vakakurira maRepublicans zvakunyanya kushamiswa nazvo
kudzokorora kuri kuitwa kuverengwa mavhoti emuGeorgia munoona kuchisanduka here pane zvakabuda pakutanga
hapana chichashanduka apa pakana paine chinoshanduka pese panoitwa maelections panogona kuita kukanganisika kunoitwa hapo nehapo but not handifunga kuti kungachinje maresults
chizvarwa chezimbabwe chinogara muGeorgia vasimba rashe yechipere vachitaura vari parunhare vari kuGeorgia kwakare tichiri panyaya yegakava resarudzo dzemuamerica mazana nemazana evatsigiri ava Trump ari kuungana muWashington DC achiratidza kusafara nemashoko ekuti vaBiden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica mazana nemazana evanhu akatanga kupinda muWashington DC nezuro uye huwandu uhu huri kutarisirwa kukura sezvo vanhu vachiri kupinda muguta iri vachitsigira vaTrump kunewo chikwata chiri kutsigirawo vaBiden chiri kuratidzira chiri muWashington DC chiine zvinyorwa zvakanzi Biden won. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Pakistan iri kupomera India mhosva yekugadzira makembi ekudzidzisa mauto muAfghanistan umo muchange muchidzidziswa mabasa echiuto kuzvikwata zvisiri pamutemo izvo inoti zvichashandiswa mukurwisa Pakistan pamwe nekukonzera kusagadzikana munyika iyi nyika dzinoti Honduras, Guatemala neNicaragua dzakazivisa vanhu vemunyika idzi nezuro kuti vabve munzvimbo dzinogona kuziringwa nedutu mupengo reeta dutu mupengo iri rauraya vanhu vanodarika mazana maviri mudunhu reCentral America yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari kuita mabasa akabatana nemwanasikana wake wechidiki ekubatsira munharaunda yekuchimanimani mwana wake musikana akawanikwa iye achidomwa semumwe akabata mabasa anonwisa mvura imo muno muAmerica regai tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kubata
ini ndinaitwa Lucy Ndongwe Chikowero ndiri kubva kuorganization inonzi MTC Educate a Girl Foundation yakatangwa nemwanasikana anonzi Makanaka Chikowero
tinokuchingamidzai nemufaro amai Lucy Ndongwe Chikowero mungatirisana nguro here nezve mwana wenyu maka uyezve neprogram yake yaakakwanisa kunge achiwana achinominatwa
okay yeah mwana wangu anonzi Maka Chikowero ane makore 16 akakwanisa kuwanikwa achinominatwa muinonzi She Inspires Me Award 2020 iri kusponsorwa neChicago Red Stars Football Club. Inotarisa madzimai nevanasikana vanenge vachitungamira. Saka iye akanominatwa the finalist mukategori yema17 and under.
Mabasa api ari kubata mwana wenyu Maka uyezve kupi?
Maka akatanga organization inonzi MTC Educated Girl inoshandira iri kuchimanimani kuZimbabwe. Asi ane vasikana zvakare vakasikudzvo dzakasiyana siyana seBondoro neMurewa nekushamba nekunana dzivara sekwa vanobatsira nezvekutambisa bhora. Vasikana vekuchimanimani vanotapa bhora uye vanoendesa nherera kuchikoro.
Akatanga sei mabasa aya?
Akatanga ine makore 10 paakaenda kuUnited Nations akasvikonodzidza zvaakadzidza ikoko. Akaenda kuyouth conference akanzwa kuti vasikana vari kudropa out of school vachienda vachinoroorwa. Saka shungu dzake ndedzekudzivirira kuroorwa kwevanasikana vachiri vadiki. Saka akazotanga achingoendesa nhumbi dzekutambisa bhora nemabhora nekuti iye pache zvake anotamba bhora zvakare anoswima. Saka akati ndodawo kuti vasikana vatambewo nhabvu.
Pari zvino muri kutambirwa sei imi naMaka pamabasa amuri kuita kumaruwa?
Vanhu vari kutitambira zvakanyanya ende zvikuru sei vari kukurudzirwa nekuti mwanasikana wechidiki awanikwa achishandura mafungiro evanhu panyaya dzekusaroorwa uye panyaya dzebhora. Akakwanisa kutowana achiwana achitaura naMambo Mutambara vachikwanisa kumupawo zvakare nzvimbo yekuti akwanise kuvakira education center yake changa chiri chishuviro chake kubva pakatanga nyaya yeCovid nekuti vana vari kumaruzevha havasi kukwanisa kunge vachiita maonline lessons. Saka zvinhu zvakanga zvichimubata zvakanyanya. Saka musi wa29 akakwanisa kunge achipuwa nzvimbo yekuvakira zvakare nedunhu raMambo Mutambara mumusha wekwaNdongwe.
Vanhu vangada kuziva kuti pari zvino muri kupi uyezve makafunga sei kuti mushande munzvimbo dzamataura idzi?
Isusu tinogara kuUnited States kunzvimbo inonzi Madison, Wisconsin. Kuti azotsarudza kunoshanda kuchimanimani haana kungotangira ikoko. Akatanga achishanda neRosaria Memorial Trust iri kwaMurewa vachizoenda kunana Shamba zotanga kubata nevasikana vekunana Bondoro nevekudzara sekwa vanotamba bhora vanonzi Maningi Football Club vachizobva. Pakaita mvura yecyclone idai paya vana vakawanikwa vachisara nherera dzakawanda. Misha yakukurwa, vanhu vakafa uye pfuma yevanhu ikaenda. Ndopaakasarudza achiverenga nekuti achinobva kuZimbabwe. Saka interest yake yakanga iri kuZimbabwe. Achinzwa nenyaya dzekuti cyclone akabva ati regarandi dzose renherera dzemwedzi vanga vatoone makorowo vamwe vasingaende kuchikoro nevamwe vatsva vanherera tsva dzaunzwa nenyaya yecyclone. Ndosaka akazoita muzinda wake ikuu.
Kana achinge awanikwa achikunda pachirongwa chaarichi anowanikwa achipiwei?
Vanoti mubayiro umwe wemubayiro yaachapiwa ndewokuti akwanise kuwanikwa achisimudzira mabasa ake, hanzi ii scholarship yekuti maprograms aari kuita awanikwa achisimudzirwa.
Nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mukanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Ngatisanganei zvakare nemugovera svondo rinouya. Iko zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa matambudziko asangana nenyika ekuurayiwa kwevana vadiki vangava vari kuurayirwa nyaya dzemishonga kana kuurayiwa nevabereki, zvikuru vanenge vanetsana vopedzera shungu mukuuraya vana. Tinotarisa kuurayiwa kwemwana wekwaMurewa Tapiwa Makore pamwe chete nevana vana vakaurayiwa kuChivhu nevamwe vari kuurayiwa munyika vangadai vasiri kutaurwa nezvavo mumapepanhau nemudzinepfenyuro. Mukutarisa nezvenyaya iyi tabata munyori wesangano revanhurume revarume svinurai vatemba nzounhenda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vanzounhenda.
Ndinotenda nekukokwa pachirongwa. Mufaro wangu chose kuve pachirongwa and it's an honor also. Thank you.
Vanzounhenda, zvii zvamungataurawo imi sesangano revarume svinurai pamatambudziko atiri kuona asangana nenyika ekuurayiwa kwevana, vanga vari kuurayirwa nyaya dzemishonga kana kuurayiwa nevabereki vavo chaivo kana vabereki vakanga vashungurudzana.
Ndakamirira varume svinurai Men's Forum. Tinoda kutaura pamusoro pekushushikana kwedu, kurwadziwa kwedu nezvave kuitika munyika yedu yeZimbabwe, zvekuti takungoona vanhu vachiurayana, kunyanya takatarisa nyaya yevana vadiki vasina zvavanoziva, vasina zvavapara, vari kuurayiwa nevanhu vanoziva zvavanoda, zvavanofunga kuti zvakavanakira ivo. Ingave nyaya yemishonga, ingave nyaya yekutsama kana kutsamwisana, ingave nyaya yemutoo werudzi hupe zvavo, hakuna chikonzero chinofanirwa kuti vanhu vaurayane, ende hakuna chikonzero chinoita kuti vanhu tisarudze kuuraya vana nekuti tinoda kuita zvatinoda kuita isu savanhu vakuru. Upenyu hwakakosha, ngatihuchengetedzei. Mwari akatipa, anoda kuti tihuchengetedze tichiita zvaanoda iye.
Tichitarisa mukurarama kwedu muchivanhu vanzounhenda, vakuru vanoti karere kagokurerawo, vanhu vaakurasika papi?
Hongu, ndinoda kutenderana nemi pakuti munhu wese anoda kurerwa nemwana wake kana tasvika mukukura kana mukushaya. Sekuti vakuru vakati chirere chigokurerawo, asi isusu tinoda kurera vana not because vanofanira kuzotirera, asi nekuti vane kodzero yekurarama upenyu hwavo vasingavhiringidzwe, vasingashungurudzwe kana kumbunyikidzwa. Saka naizvozvo tinoda kungoti vana ngavachengetedzwe vari vapenyu, vachiwanawo zvavanoshuvira zvatinokwanisawo kuvapa. Asi ndinoda kungoti ini hakuna kana chikonzero chinofanira kuita kuti vana ivavo vashaye upenyu nekodzero dzavo.
Asi muchitarisawo izvo zviitiko izvozvi, zvii zvamungataurawo?
Wedha mushonga uri kutsamwa uri kuita sei, ini ndinoona kuti chekutangisisa vanhu tinenge tadevelopa kamwe karuchiva kekuda zvakanakisisa zvatinonyeperwa kuti zvinounzwa neropa remunhu. Saka naizvozvo tinongoti hwipi wangozara munyika, usatani, udiabros wangozara muvanhu, unoita kuti munhu afungidzire kuti kuuraya umwe munhu kunogona kumuitira mari, kana kuti kunogona kumupa upenyu hwakareba kana kuti hwakanaka, kana kuti kunogona kumupa kutyiwa nevamwe vanhu. Whatever reason yaanenge achizviitira iyoyoka, hatina chatinombokurudzira kuti mishonga here kana kuti kutsamwa here, zvinhu zvese hazvifaniri kusvika pakupera nekuti wazouraya umwe munhu. Kana uine zvinokunetsa, udza umwe munhu, udza vanobatsira, udza mapsychologists, udza macounselors, udza chichi, kuitira kuti ubatsirwe urarame upenyu hwakanaka uchikoshesa upenyu hwethe next person. Mwana mudiki haana chaanoziva, chero Bhaibheri rakataura kuti regai vana vadiki vauye kwandiri nekuti havana chavanoziva. Naizvozvoka ngativaregedzei vararame upenyu hwavo nekusaziva kwavo kana kuti nekusatadza kwavo, vazosvikawo pakunzi vanhu vakuru vaakuzvifungirawo kuita zvinhu zvavo vega. Ngativapei upenyu hwavo vana ava. Sekuunzwa kwavakaita panyika naMwari, isu chedu tinofanira kungovachengeta kwete kuvauraya.
Aiwa, tinotenda zvikuru vanzounhenda kuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kumunyori wesangano revanhurume revarume svinurai vatemba nzounhenda muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Muzvina bhizinesi wechidiki anga aine mukurumbira munyika, Genius Ginimbi Kadungure, aradzikwa zvine mutsindo kumusha kwake kudombo shawa. Vanoita mabasa ekutengesa zvinhu mumigwagwa vanocherechedza zuva reInternational Vendors Day. Studio 7 inotarisa zvakadzama kuverengwa zvakare kwezvakabuda musarudzo mudunhu reGeorgia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. kune avo vasina kunzwa chirongwa chedu chanhasi munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisogo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 kuLwezi 2020 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umufi owayengusomabhizimusi umnumzana Genius Jenimbi Katungure obhubhe ngesonto edluleyo engozini yomgwaqo ungcwatshiwe namhla emzini wakhe eDombo Shava. Ibandla le-MDCT selinqume ukuthi aliseyi kuya ezigabeni ukuthi likhethe ozancintisa ukuba ngumkhokheli waleli bandla ngenyanga ezayo, kodwa selizikhethele abazancintisa. Njalo selixotshe isiphathamandla salo umnumzana Bebe.
Ubaba uBebe laye ungomunye wabantu akade sesingathi basebenza njengenkomo endayodwa bengalandelisisi imithetho ye-constitution. Kulona lolu nje ukhetho oluphume koBulawayo, ubaba uBebe utholakale umuntu obuye lolwathe uluhlu lwabantu.
Izulu elineli lomoya omkhulu selichiye izakhamizi zemachecheni eGwanda North zisegcekeni kulandela ukudilika kwezindlu kanye lezikolo.
Ezakhamizini eziningi ziphandle njengenza ematsholomoshi ngalo besithi kulomntwana odilikelwe yindlu wathwalelwa esibhedlela. Akwazakali ngabuya futhi zibancisa ukuthi bangathola ukuthi bafulele, abanye bathole izinto ezinjengokudla ngoba kukhanya kwey'ndalo eziningi. Izulu linethi la yonke into imanzi akubala kudla.
Sizalithulela ukuphathelane le-COVID-19 lezinye kuwona lo msakazo. Umufi owayengusomabhizimusi umnumzana Genius Jenimbi Katungure obhubhe ngesonto edluleyo engozini yomgwaqo ungcwatshiwe namhla emzini wakhe eDombo Shava, lapho avaleliswe izinkulungwane lenkulungwane zabantu ababikwa bevela emazweni achiyeneyo omhlaba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Baze ngobuningi babo abantu emngcwabeni kamuyi uGenius Katungure obhubhele engozini yasemgwaqweni emehlele lapho angqikilane khona lenye imota wayatshayelela esihlahleni. Imota yakhe yahle yalumatha umlilo kusehlakalo esimehlele emadabukakusa ngesonto evela kwenza umcimbi wosuku lokuzalwa lomngane wakhe uMichel Amuli laye ophelele kuleyo ngozi. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati utshelele umsakazi ukuba ingozi ethethe imphefumulo kaJenimbi labangani bakhe abathathu kungeyabangelwa yikungalandeli imithetho emgwaqweni kanye lokugijima ngesiqhubu esikhulu. Waxwayisa uZulu ukuba alandele okuthiwa imithetho yokuhamba emgwaqweni. Lanxa ubechazwa njengomuntu obeqhuba amabhizimusi akhe ngendlela engacacanga, okubalisa elokuthengisa amandla okuphekisa ohlobo lwegasi, iningi labakhulume phezu kukamunyi bamchaze njengomuntu owayesebenza nzima ukuzithuthukisa lokuthola imali yenzuzo. Udade wabo kamuyi uJuliet utshela bekade bekulo mngcwabo ukuthi umne wabo uGenius kwakungumuntu owakhula ehlupheka kodwa wayehlala ezitshela ukuthi ufuna ukuguqula impilo yakhe aqede ubuyanga.
And musi wakazofa very unfortunate Genius akazitshengesa muli.
Baze ngobuningi abangane bakhe abavele kumagumbi omane omhlaba ukuzavalelisana lomunye owayedume ngegama lokusomisa lokuthi Jenimbi uGenius Katungure. Batshele uZulu obesemngcwabeni lo ukuthi kungamanga lokho okukhulunywa nguZulu ukuthi wayesebenzisa imithi ekuqhubeni amabhizimusi akhe. Omunye wabangane bakaJinimbi uchaze umunye njengomuntu walesiphiwo sokusebenza nzima, hathi lokho kuthiwa ngabanye ukuthi wayesebenzisa inyoka. Omunye wabakhulumisane lalo umsakazo umnumzana Victor Dube isakhamuzi seBukiriro uthi lanxa wayengamazisisi umunye kusobala ukuthi wayengumuntu owayethanda ukukholisa. UJinimbi obeseleminyaka engamachumi amathathu lasithupha yokuzalwa 36 ubhubhe ngensonto ekuseni ndawonye nabangane bakhe akade besemoteni yakhe ayihamba ngayo yohlobo lwe-Rolls Royce Wraith, ababalisa uLimumba Karim waseMalawi, Michelle Amuli owaziwa ngelokuthi Mimi Mwala, kanye lentombazane yeMozambique u-Elisha. Izihlobo zemuli zabathathu laba bezikhona lazo kulo mngcwabo. Izakhamizi labangane bona bachaze umuyi njengomuntu obelomusa njalo ethanda abantu. Ngimele Studio 7 ngiseDombo Shaka, ngingu-Mavis Gama.
Ibandla le-MDCT selinqume ukuthi aliseyi kuya ezigabeni ukuthi likhethe ozancindisa ukuba umkhokheli waleli bandla ku-Extraordinary Congress yalo ngenyanga ezayo, kodwa selizikhethele abazancindisa. Ababalisa osaphethe isikhundla somholi waleli bandla uNkosazana Thokozani Khuphe, leziphathamandla zaleli bandla uMnumzana Morgan Komichi, Elias Muzuri noMnumzana Douglas Monzora. Lokhu kuphume emhlanganweni weNational Council yaleli bandla izolo, lapho elinqume njalo ukuthi selixotshe unobhala jikelele walo uMnumzana Bednico Bhebhe ngoba ephule isisekelo sombuso saleli bandla, ngakho akusafanelanga aphatheke kunhlelo ze-MDCT. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lelunga le-MDCT uMnumzana Witness Dube.
Yebo Mphephetho, iparty kayisayi kuma-provincial nominations. Umsebenzi lo usuyenziwe yi-National Council, njengoba i-National Council kuyinkundla elamalunga ama-provinces wonke. Amanye ama-provinces abethola engathi police clearance, bebevunyelwa ngamapolisa ukuthi benze umhlangano, kodwa kwamanye ama-provinces bekusika nzima ngoba bekusiba lezi zathu ezibambekayo zonezesizaziyo ngalesi sikhathi sombhuqazwe we-COVID. So kwamanye ama-province bese kusenzakala ukuthi ibandla lehluleke ukuthola incwadi ezivumela ukuthi umhlangano wama-provincial nominations wenzakale. Kanti njalo lokuhamba ngasona lesi sikhathi sombhuqazwe, especially sesikhangela kubana amanye ama-province asemaphandleni, abantu bekumele bahambe imango emide, kube khani ukuthi into ekade izaba nzima kakhulu ukuthi abantu bahlangane bonke babuthane, kube into ezaba lempumela esuthisa wonke umuntu. Kumele sikunanzelele ukubana i-National Council nje minyaka yonke sikhathi sonke nxa kusiba lokhetho, yiyo epha ama-template engathi yiyo epha umkhombandlela ukuthi abazangena emahofisini kumele bakhethwe njani, kumele bebezebele minyaka emingaki. Yiyo nje ejayele ukuhlatha indlela yokuthi umsebenzi we-Congress uzahamba njani. Kayikhethanga, kodwa ihlahle indlela yokuthi nxa sesiya ku-Congress, Extraordinary Congress ngo-December, kwavunyelwana kusukuma abantu benominethwa kusukela kuma-provinces wonke. Banominethwa ke baze bavumelana bonke ukuthi hayi, nxa singahamba silabantu laba bane.
Njengamalunga e-MDCT, lani liyakuvuma ukuthi uMnumzana Bhebhe obeselobudlelwana lamanye amabandla njalo yiwaphi? Kumbe abanye bengathi ubencintisana lo Nkosazana Khuphe ukuthi ubengamkhipha yini esikhundleni sengathi ube yi-challenge?
Ukuxotshwa kwababa uBhebhe kubandla le-MDCT nxa sikubhekisisa ungakubona nje ukuthi yinto akade ivele isiza, yinto akade isendleleni, ngoba ubaba uBhebhe laye ungomunye wabantu akade sesingathi basebenza njengenkomedla yodwa bengalandelisisi imithetho ye-constitution kulona lolu nje ukhetho oluphume kobulawayo ubaba uBhebhe utholakale ngumuntu obuyelo lwakhe uluhlu lwabantu okumele babe yibo abangena kune provincial council obekumele yenze leyo nomination kanti ibandla bese lisalile ngaphambilini kwahluzwa ukubana labo okumele bangene abasasebandleni le MDCT yibaphi kukanti iluhlu lukababa uBhebhe belugoqela lamanye amalunga akwe okwaziwayo kamhlophe ukubana asaxotshwa afana labo mama uDr Sibanda afana labanye abamisiweyo imisebenzi bemiselwa ukusolwa thile ngokusebenzelana labantu abale inhloso zokubhidliza iparty kodwa ke yena kuluhlu lwakhe ubebafakile abantu ama MPs axotshwayo exotshela ukubana sesupport MDC Alliance kanti njalo usekelo lwakhe olukhulu abuye lalo yena ubaba uBhebhe kube yibo bona labo abantu abangasekeli ukubana extraordinary congress ibe khona njalo kwaba nobudlwangu udlwangu obube khona ku provincial office yakobulawayo labo bantu ngesikhathi bephakamisa igedi bekhipha igedi bezingenela nje befisa ukuthi bazenzele umathando okuyiko okuvoxe khetho lakobulawayo kanti njalo ke silempumela ezikhitshiweyo zisithi ubaba uBhebhe unqobile udle umbuthano wakobulawayo bezingesiloqiniso kodwa besikhitshwa yilabo abangekho ku-MDCT abasebenza bephandle kwe-MDCT izizathu zakhe bezivele zikhona zisiza ziziningi ukufika nje kulokhu i-provincial assembly yakobulawayo ledlule i-nomination kube yikugcwalisisa kwakhe ukuthi hhashi yena vele kasasebenzi labaningi usebenza yedwa ngoba amathuba akade kumele abe lawo ukubana atshintshe ingqondo alandisisise i-constitution kazange awathathe njengomuntu obesehlale lo mhlangano isikhathi eside.
Lo ngumnumzana Witness Dube ilunga lebandla le-MDCT sixoxela ekobulawayo. Umnumzana Bhebhe utshele iStudio 7 ukuthi kasoze atsho lutho ngalolu daba ngoba ibandla lakhe lingamtsheli ngalesi isinqumo. Ugatsha lwezempilakahle luthi sokutshone abantu ababili unsukwana izedluleyo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Njalo inani lasebehlaselwe yiwo lomkhuhlane elizweni selokho igcikwane le-coronavirus laqhamukayo selifika phose inkulungwane eziyisithiyagalolunye 8,765 kodwa phakathi kwabo sokusile abayi 8,090 okutsho ukuthi bangamachumi ayisithupha lasithiyagalolunye abalawo elizweni. Isigaba semathebeleleni North iso ebesikhokhela ngabatholele ligcikwane kukanti kwababhubhileyo oyedwa ubengowakobulawayo omunye engowemaswingo. Ngesikhathi kule ngxaki ngempumela yokhetho lwemelika inkulungwane lenkulungwane zabantu ezisekela umongameli Donald Trump zitshengisele namhla eWashington DC zisithi nguye owanqobayo kukhetho olusanda ukwedlula lapho okukhangelelwe ukuthi umnumzana Joe Biden webandla lama-Republicans kube nguye umongameli. Umnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans udlule ngemota eduzane labatshengiselayo njengokuthembisa kwakhe izolo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa.
Izulu eline lilomoya omkhulu selichaza khamizi zemachecheni eGwanda North zisegcekeni kulandela ukudilika kwezindlu kanye lezikolo. UAlbert Ncube usiphalo ludaba ngugcweleyo.
Izakhamizi zemasholomoshi emakedleni enkazi lasemachiya eGwanda North zithi sezile mnyaka zagcina ukubona izulu elifana lelinengo lwesibili emini entambama elidilize izakhiwo njalo laquphula lezihlahla. Iningi lezakhamizi beliphithizela ngolwesithathu ekuseni lilungisa umonakalo odalwe yileli zulu. Umnumzana Absalom Spando obesendlini lemuli yakhe yonke elabantwana abahlanu lapho indlu idilika uthi umkakhe lo mntwana omncinane balimela ngaleso sikhathi njalo basele belesithuli.
Abantwana sibili bakhanye behlubukile nami nje sibili ngiyethulile ngoba lesi simali ngihlala into lengiyizwela kwezinye indawo phakubonakele kothimanimani kodwa lakithi kahle zihlukahlile nami ngikubonye kwensakalolini.
Omunye odilikelwe yindlu ngumnumzana Jonathan Ngathi oyisakhamuzi eBhungu enkaje. Othilayo uphelelwe
bese kitchen thina ngazi kwabuyumoya uvela ngaphentshula langa othe kupulizela wayilahlela khapha ngali lakho kitchen walephulutshani yade siphakathi khona sesathithiba nje ukuthi usonakalelwa into ngesikhathi sona lesi esinje ukuthi uzayivusa njani uyaphelelwa.
Unkosikazi Ntokozo Ndlovu ngesinye njalo isakhamuzi seBhungwe esidilikelwe ngumuzi uthi njengomfelokazi kuza kuba nzima kuye ukuthi asukumise enye indlu.
Lapho kuqalisa ukuphakama indlu, kuphakama emuvi zenge, aphakama aphi ephuka awela ngale kumakhelwane. Ngalowo monakalo omkhulu kakhulu ngoba uzostart from number one vele kunzima ngoba ngi-one babalapha ekhawashona.
Unkosazana Sikhulisile Nyatho Enkaze uthi basengozini enkulu kakhulu nxa lingaphinda line izulu kunzukwane ezilandelayo.
Kube kulomoya vele omkhulu besimile sibamba izivalo, umoya ufuqa izivalo, wabuya umoya silo abamkhulu kakhulu wazachira siphakamisa uphahla wathatha izindlu konke lalezihlahla. Kusengozini enkulu ngoba sikwazi ukuzalandela ukuthi kuyayenzakalani kumbe kuyafa thina abantu asikwazi.
Unkosikazi Patricia Spanda Wenkaze obenabazukulu bakhe endlini lapho umoya uphakamisa uphahla uthi basele bethukile.
Khonapho senzalwe inkazana uthi gogo nasi nje sisukuma phambili ngayo naye sukumeni siphume sithi uthi ukuthi zivule umnyango sibona amazenge wonke siyawelala sibuye lapha ekhitshini sice sokuzimbokomboki kwesabanje lokwesaba sibi ngabe angingazaki ukuthi into ongaza kuyibona into bethusayo kangaka ukuthi kade ngakuhamba njani.
Emagedleni izitolo ebezakhiwa zidilikile kwasala sokuligceke. Umnumzana Vusimuzi Ncube ngomunye wabosomabhizimusi kuleyo ndawo.
Ngoba abanye bebesakha ama-buildings, so yena leyo imali ekade besakha ngayo njengomane isimo vele sibuhlungu kangaka ebantwini. Ma mhlawumbe uhulumende la maye ngabaphosela mhlawumbe uizamende okubili okuthathu yokuthi babuye baqalise kutsha bakhe kuyiwe phambili la mizini babone ukuthi bayancedise.
Umnumzana David Moore ongumgcini sihlalo wekomiti yabazali ebona ngokuthuthukiswa kwesikolo seNkazi Secondary uthi kube yinhlanhla ukuthi ababalisi bakhala leyo msebenzi kulezi nsuku.
Indethu eyabafuma ngayo ithethwe ngumoya, ilebhu yethu ithethwe ngumoya, kusho ukuthi kube yinhlanhla enkulu kakhulu ngoba abafundi abana bebekhona yabona abana sikhuluma ngokuthi kulabantu abafileyo. Kungeke sikhangele lapha sikuthi abana singazo zamashitsi angakhava lapha ngoba la maklasizi yiyo amaklasi asetshenziswayo ukuthi abantwana babhalele phakathi kwawo.
Usobhuku Emasholo Mushe umnumzana Love Mondlovu uthi njengenkokheli zomdabu bathatha isinqumo sokuthi bazile ngolwesine kulandela lo monakalo.
Engaba le 18 years ngagcina ubona izulu leli njengalonaleli amanzi lawo kade emaningi kakhulu ukuthi vele inayini nje nzengahanje ulazi inkukhu inkukhu ezingu-7 zonke zihambile. Amakrolete abone ukuthi kumele abantu bengasebenzi kube lizile kuhlonitshwe ilanga leli elenzakeleyo le monakalo ebekhona esigabeni.
Ukhansela kaward 1 unumzana Stanford Nkala uthi izakhamizi ezidilikelwe yimizi zidinga usizo lokudla ngokuphuthuma.
Ezakhamizini eziningi ziphandle ngengezwa emashelo moshangala besithi kulo mntwana odilikelwe yindlu wathwalelwa esibhedlela akwazakali ngakuya futhi ziba bancedisa ukuthi bangathola ukuthi bafulele abanye bathole lento ezinjengokudla ngoba kukhanya kwey'ndalo eziningi izulu linethila yonke into imanzi akubala kudla.
Lanxa lithiwe umonakalo leli zulu iningi lamadamu kulumango asele gcwele okulakho ukusiza uzulu kanye lezifuyo ebezibhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Izanuse zomumo omkhadi zithi zikhangelele izulu elinganeno lonyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemathetsheni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingani tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Edson Moyo omunye wezisebenzi zeVictoria Falls ezamiswa umsebenzi emahoteleni zaphiwa ingcosana yepentsheni.
Mina ngisebenzela i-African Sun. So i-African Sun i-retrench
almost 300 people. Ama hotels, there are about 11. But the mostly affected hotel, the highest in number, that's the Victoria Falls Hotel. Victoria Falls Hotel, which has got almost about 82 people retrenched. So, and then Kuma departments won't nearly, like laundry, there's only one person left. And then Kuma waiters, there are only two waiters left. And then Kuma front porters, they cleared everybody. And then Kuma chefs, there are about five chefs or so of Chiwe. So, what criteria did they use? We don't know. And then go housekeeping. Housekeeping, they only left about three people and 182 rooms. So what criteria have I seven zileo lapa wonko muntu vele is titegilu kuti kantiba seven zise zelabana bayilo kuzileo lapa kuti be retrenched. That's the oldest hotel Victoria Falls.
Sizwa kuthiwa inenge labo likhala ngokuthi imali abayiphiweyo ama pensions incane kakhulu. Ungasela ukuthi imali enganani abakhala ngayo?
We've worked for almost 40 years working for the company, some 35 years. Imali zangkhona ebeziphuma khona lapho, something like umuntu le 40 years is only getting something like 105,000 bond before deductions. 40 years before it deductions. And then Kangela tina like he falls to tell has got the highest my prices even my rooms. And then like you Kangela in a long month 40 years, imali oizuzileyo, I think it's less than a bottle of Johnny Walker Blue. The falls to tell Johnny Walker Blue about $735 a bottle, Johnny Walker Blue whiskey.
Manje lina njengabamela izisebenzi zona lezi lithatha amanyathelo bani, kuyini elikwenzayo sikhuluma nje?
We have taken ama measures ukuthi this thing is not fair, because we've waited for them for a long time. They should give us some decent packages. We asicho ukuthi we don't want to be retrenched. Yes, the retrenchment it's okay. So the package yangkhona yiyo esingani silwisana layo. And then we are trying by all means ukuthi indaba zangkhona zihambe phambili ku Minister of Labour. And then we have already engaged the lawyer. Indaba yangkhona kodwa ayikafiki ku Minister of Labour. And then we've also talked to the resident minister. We've told him about the issue. So indaba leyi sifuna ihambe phambili ye court. So yikho esakumeleleyo iloya lethu liyaphusha. So kubo elephant hills ngapha le labo kingdom amanyama hotels lawa, yes, criteria yangkhona kade beyisebenzisa enye kade bengani basebenzise kokuthi yeye umuntu olovileyo obelova kakhulu emsebenzini yeye ubebuya edakwa, which is fair. But if Vic Falls Hotel, there is a problem there.
Nxa kuyukuthi uhulumende uthi imisebenzi yamahotela lokwethekelelwa isivulwa, bonabo abaxotshiweyo bazaqatshwa yini?
Abaxotshiweyo angiboni sivile mina ukuthi bazabuya beqatshwe futhi, because already now abantu sebengani bayabuya, but they are local people. Then ama-local people laba sebeqatsha contract with us, I'm a casual. Iba baloku be babisa. But uloya kade libuza ukuthi njengoba nina limisile abantu laba kathesi seliqalisa ukuqasha, kuchoni kona lokho? So ngathi like falls yonke sibili amanye ama hotels they paid data. Like for example Safari Lodge and then la amanye ama Wild Horizon, I know those people, they paid their people too much better. So engani ihotel engani layo iyenze njenge-Falls Hotel ilala la kukhanya kule problem.
Lo ke bekungumnumzana Edson Moyo, omunye wezisebenzi ze-Victoria Falls, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo okuvikezayo. Igama nguChris Gande, lilala.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Victress Mathutu, isiphathamandla senhlanganiso yeZim imbokojo elwela amalungelo abesifazana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa, njalo kuneminye imisebenzi abayenza kwele Zimbabwe.
Thina njengenhlangano emele omama namhlanje ngingathi ukuthi siyagqugquzela ukuthi omama ma kuyikuthi ubaba lo useqala ukubeka umama isandla sokulo akusekho ukuthula lapha ekhaya sokulondlame loba isimo sinjani sesiya ngezomnotho sigqugquzela umama ukuthi angeke uhlale ngoba usesaba ukuthi ungaphuma lapho uzoyadlani ma usuphandle ungangcono ukuthi liyathandana so njengenhlangano siyagqugquzela umama ukuthi ungaphumi usuyisidumbu endlini ungangcono uyefela esitaladeni udinga usizo kumbe uye bulawa indlala kulokuthi ubulawe ngumuntu abomama abaningi esihlangana labo bayakutsho khonoko ukuthi athi ngiyashaywa ngempela kodwa kunzima ukuthi ngimshiye lo muntu ongishayayo ngoba nguye othenga ukudla la endlini njalo nguye ogcina abantwana labo esilabo okungangokuthi ma ngiphuma lapha endlini ngizoya ngaphi labantwana and ma ngithi ngiyaphuma umuntu ngitshela ukuthi mangiphuma engeka phinda sasaphota abantwana labo esilabo so izinkinga mama abahlangana lazo lezo ungafunda ukuzimela kuza kalulu ukuthi lanxa ubaba seqala ukwenza udlakela lapha ekhaya eselondlami uphume uye uthiye ukuthaywa uyezimela wedwa kodwa ungahlala umama ongakwazi ukusebenzisa izandla zakhe azimele yedwa kuza kanzima vele ukuphuma ku-relationship elondlakela so omama esiguguzelayo ukuze babe free ukuthi umuntu azimele akwazi ukuzenzela akwazi ukuthi lobe engavuka kusasa engaselayo indoda kodwa akwazi ukuphila lengane zakhe
njengoba imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 isiyekethiswa abesifazana bathokoza yini ngokubuyela emsebenzini yabo emnene
siyabujabulela kakhulu singomama ngoba ukuthi sokuyekethisiwe lezi imigomo ebikhona nge-COVID-19 nama-lockdown ngoba yebo mama abaningi sebephumile ezindlini sebebuyelile emsebenzini omama abaningi aba like abantu abasebenza emasaluni amasaluni isikhathi eside kade evaliwe okwamanje amasaluni avuliwe omama vele siyabaza emasaluni kugcwele bona sebekwazi ukubuyela emsebenzini lasemakhepha abathengisayo abaziphilisa ngokuthengisa sokulula ukuhamba ngoba ama-restrictions la sengani seyelethisiwe njalo futhi okunye labo baba sebebuyelile emsebenzini isikhathi sokuthona lapha endlini bebona wonke amaphutha enziwa ngomama asisekho so udlame luya luza kwehla vele ngoba inkinga ibiqala lapho masisiyadingisa kuba ngwanayi kusho ukuthi ubaba usebona izinto kade engaziboni yena nxa etshona emsebenzini manje sibebuyela emsebenzini lo dlame sibhekele ukuthi le domestic violence izayehla
kunenhlelo yini eliziqhuba kweliZimbabwe ezifanayo
njengenhlangano silohlelo lokunikeza abantwana abangamantombazana okokusebenzisa nxa besesikhathini sabo enyangeni so silokuthi ma siyenza sikulokukwenza ngama-holiday sisuke nje sihambe siye esikolweni esikolweni sifike sinikeze abantwana ama-sanitary pads asivele nje sibanike ama-sanitary pads siyahlala phansi labo mama sihlale phansi labantwana ngendlela ezihlukene ngesikhathi esihlukeneyo sizinkinga zikamama ngabantwana ngentombazana sizinkinga zentombazana ngabazali sikhulume labafana sizwe zabo inkinga bese sihlala phansi sesindawonye sikhulume lomama lobaba lomntwana oyintombazana longumfana ukuthi sithe sikhuluma nalo wathi sizame ukuthi siqoxisane umama azazi inkinga zomntana kho intombazana lomntana kho umfana lomfana akwazi inkinga zikadadi wabo lenkinga zikamama kumbe zikababa sesifika senze njalo kunhlelo nxa senza uhlelo lokuthi lokunikeza ama-sanitary pads uhlelo lolu silwenza ngo-August nango-December and unfortunately asikwazanga ukuya ngo-August lodlulile ngenxa ye-lockdown kodwa ngo-December sidefinitely sure sizabe sikhefula boost e-Charles Secondary School siyakhuluma nabantwana lomama lobaba
leyo bekuyingxoxo nonkosazana Victress Mathutu owenhlanganiso yeZim imbokodo
Ungakehlukani nanzi ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDCT selinqume ukuthi aliseyi kuya ezigabeni ukuthi likhethe ozancintisa ukuba umkhokheli waleli bandla. Njalo selixotshe isiphathamandla salo umnumzana Bebe. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.